isusi batore NCA tikuti urongwa ucha huri kuda kuunzwa muZimbabwe. Saka chatinokoshesa chataiudza vezvege ndechekuti vanopawa kutaura neveruzhinji kuti vanzwe kuti veruzhinji vari kutichima zvezvi. Asi chazvakanakira ndechekuti vhota guru ranga ragara riripo. Ranga risingafadzi vakawanda nenyaya yekutiwo avo even vamwe vanowanikwa vachinzi vakatofa kudhara vanga varipo vavota zroi. Saka tonatso kuti zvine zvazvinokwanisa kubatsira zvakafano ranga kuita new vota zro. Zvinoreva kuti hatizowani vamwe vanhu vanga vagara chinonzi vanenge varipo vasisipo vari pavota zro. Saka ndozvimwe zvezvimwe zvazvakanakira. Asi panokwanisa kuwanikwawo zvimwe zvazvakashatira. Saka ndofunga kuti isusu semusangano wenzee zviri kuti nyaya iyi zvakanakira kuti vana vezimbabwe vese ngatitenderane tione kuti ndezvipi zvazvakanakira ndezvipi zvazvakashatira tozoona kuti isusu zvinoita here kuti tishandisa biometric yacho.
Tichiona nenguva yasara yekuti sarudzo dziitwe muna 2018 munoona here paine nguva yekuti zvose zvamuri kukurudzira izviitwe?
Ya, nguva chaichai hapasina. Tikatarisa sarudzo dza2018 zvitori sarudzo dzatosvika dzatosarudzwa nemamanzi chaiwo chaiwo kazingoringa gore rinouya chete. Sandofunga kuti nguva ndiyo inenge iri shoma. Asi kunyange nguva iri shoma hatikurudziri kuti zeki ingokaruka yatozoita zvinhu izvi isati yanzwisisa kuti ruzhinji rwezimbabwe ruri kuti chipa nyaya. Ndozvakanyanya kukosha tofanwa kufamba tichiwirirana tichitenderana kuti vati anenge azokunda kana kuti akundwa waanobvuma zvishuwa kuti sarudzo dzaita zvakasununguka uye ndabudirira kana kuti handakundiisa ndakundikana. Ndozvatinenge tirasi semusangano wenzee toita sarudzo dzakasununguka toita sarudzo dzisingashorwi nevamwe vanenge vachiakuzoona charudzo izvi tinyatsokuziva kuti aiwa hawina yeye tomusapota kusvika patozosvika pane imwe next election na 2023.
Pane nyaya yavo yekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe kana kualainwa, nyaya iyi makaibatawo sei?
Nyaya iri kuuya zvakasiyana-siyana asi kuti semaonero edu isusu semusangano weNCA hatisi kutenderana nenyaya yekuti zvinhu zviri kuunzwa zvakafanana nekuti vana kudiaspora vanofanira kunge vachivhota zvekuti zeki mamiriro yakaita akashata. Isusu semusangano weNCA ndofunga tokurimainda vana vezimbabwe kuti painyorwa bumbiredza romutemo ndizvo zvinhu zvataitaura isusu seNCA tiri aiwa bumbiro iri riri kuuya iri rakashata. Rakashata nekuti riri kurambidza vana kudhiaspora kuvhota, riri kupa masimba akawanda kuna vamugabe kuti vange vachizova poinda vana zeke. Asi mapato ezimatumiro enyika anga ari muinclusive government akanyora bumbiro remutemo ranga raitaura kudaro kuti vanhu vekudhiaspora havavhoti vachipa masimba akawanda kuna purezidendi uyo aizunzi anenge aripo. Saka isusu seNCA panyaya yatinodaiwa kana tazotaura nyaya yekuti yekuwanza mutemo wesarudzo chakarinyaya kushata ibumbiro idzva remutemo riripo rakanyorwa nguva yeinclusive government nezanupf nemamwe maopposite political parties anga ari muinclusive government iyoyo seNCA. Kana tichitaura zvekuti kwai kuvandudzwa kwemutemo yesarudzo tinotaura kuti bumbiro riripo ndo ratofanwa tanga tatobvisa iroro.